Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro remontante commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu one kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zviya kuti chii tiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotikwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaa kuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga, changa chakakosha paripoti yemontante commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika muswa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeani munhu akaita izvozvo? Izvo vanhu ivo vakafurwa nani? Commission yedemontante yakati vanhu ivo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka ichocho icho chinhu chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvinhu izvozvo kuti ehe, masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka iye is one point. Chechipiri chatakataura mucommission, takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vanyatsobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurohwa.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafanhi kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana kuchera musi wa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1000 vari kufamba vadi. Zvakaitika muna 1 August zvani zvokushudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwarutaroro rwevanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuamerika ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachena kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari mumontante commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinorombo nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwawo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvinhu zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana, nemapolitical parties akasiyana siyana, nevanhu vemuZimbabwe. Nekuti commission report yedu nganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatiri nhano kunayo iri paintanet. Anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona montante commission anozviona. And then hazvisi zvemucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatoti akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo, ngatikurumidze kutaura kuti montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga vati rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi. Media akaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But wama dukuka, mkana mchiti media, media acho tisuwa no acho, tinayo ma video, tinayo ma picture, tinayo ma toriwe na waiwona wanu wajisunga ni kuruwa ni zuru.
Ukana kukana tumira wani gazo, patata ija vine ndansa ndama wana ma video za autoreo.